vasamukele Hadebe inyanzvi mumitauro uye vanoshandawo neChris Hani Institute kuSouth Africa. VaHadebe vanoti kupatsanurana kuchishandiswa marudzi idambudziko ragara riripo pasi pose, uye muAfrica dambudziko iri rinoramba riripo nekuda kwekuti marudzi akasiyana-siyana akabatanidzwa pamwe chete kuve munyika dzakasiyana-siyana dzakavepo mushure mekurwisa utongi hwevapambe pfumi. VaHadebe vanoti vanhu vakatungamira mukuti nyika dzemuAfrica dziwane kuzvitonga vakadai sana mushakabvu Joshua Nkomo vainzwisisa dambudziko iri, ndosaka vaedza pose pavaigona napo kuti vanhu vasazvipatsanura kuchishandiswa marudzi.
Ndinogona kuti semunhu akashanda nathe late President Tsvangirai, handina kushanda naDr Nkomo, asi ndaverenga bhuku ravo. Tinoziva kuti these are the two leaders, both who sacrificed personally chinzvimbo zvokuti vaipinde panyanga ipapo vakati no for the unity of the country, regard ichese zvifure izvi. So those are the two to me icons, because ini ndakashandana na the late Dr Tsvangirai and I traveled throughout the country kumatevenu kwese kwese, and I didn't see people kana uchiti uyu by the way ari kubva kubhuhera, it was not an issue. So we are saying that's the same message Dr Nkomo, they were saying Dr Nkomo kwese kwese, Dr Nkomo kwese kwese. Why? Inyaya yekuti mutungamiri ane gwara ari kuta kuachieve certain objectives.
Vakanangana nekurwisana kuri kuitika mubato reMDCT uko kunonzi nevamwe kwaiyo kutora ruvara rwemarudzi. VaHadebe avo vanoti vakashanda namushakabvu vaMogen Tsvangirai pamwe namuzvare Tokozani Kupe nevamwe vakuru vakuru vebato iri vanoti vanorwadziwa zvikuru kuona kurwisana uku. Vanoti sekuziva kwavo mushakabvu pamwe namuzvare Kupe vanhu vaisaita zvekusarura vanhu vachishandisa rudzi. VaHadebe vanoti kune vanhu vakawanda vanogona kuda kushandisa nyaya yemarudzi kuti vawane rutsigiro mune zvematongerwo enyika, asi vanoti zvakakosha kuti vatungamiri vai vanobuda pachena vachishora nyaya iyi nekuti inogona kuparadza nyika. VaHadebe vanoti vangomuna vatsvangirai vanhu vakapa mucherechedzo wekuti vatungamiri vanogona kuwana rutsigiro kubva kune veruzhinji zvisinei nerudzi, vachitiwo vanhu vanofanirwa kukoshesa mucherechedzo wakadaro.
If all of them are true leaders, tirikutarisira kuti ngava rise and address nyaya iyi, because my perceptions kufungisira kwevanhu kuti nyaya iyi yakuendera kudivire rekusarudzana nemarudzi. Even both of them, both sides should rise to show kuti this is not how things should go, even if the my perceptions kana ari real, because mukavhumira izvinhu izvozvo zvichienda mberi maurayo nyika. Africa yakara ichiziva kuti tine problem iyi. Whenever it raises its ugly head, vanhu varofanira kuita sei kuona kuti no, apa takurasika.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vanoti semaonero avo modzi yerusarura kuchishandiswa marudzi munyika yakasimwa apo vatungamiri vehondo yerusununguko vakabuda mubato rezapu vachinovamba bato rezanu mugore ra1963. Vanoti rusarura urwu rwakazonyanya kuwedzera panguva yeutongi hwevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaMaposa vanoti kushandisa nyaya yerudzi mune zvematongerwo enyika itsika inoratidza kuve kumashuresa munyaya dzebudiriro, vachitiwo vanhu kunyanya vatungamiri vezvematongerwo enyika vanofanirwa kugara vachitaura pachena nezvekuipa kwerusarura rwakadai. Vanoti munyaya dzezvematongerwo enyika vanhu vanofanirwa kusarudzwa kuve vatungamiri nekuda kwezvavanoziva kana zvavanogona, kwete kuti ndeverudzi rupi.
Iyi dambudziko riri kunyanya kukonzerwa neyatinoti primitive thinking, avo vanofunga kuti kana munhu achibva from a certain and particular tribe ari nani kudarika mumwe. Tokuona zvakare pfunga yekuti kana ndichibva kutribe ine vanhu vakawanda ndiri nani kudarika avo vari kubva kumaminority tribes. Asi ipfungwa yakasara munguva yapfuura, noti mazuva atirikurama nhasi unoyi mazuva atirikufanira kutarisa yatinoti merit and competence kana tichitarisa kunyanya nyaya dzeutungamiriri.
VaMaposa vanoti vanhu vanofanirwa kudzidza pane zvakaitika muRwanda mugore ra1994 pakurwisana pakati pevanhu munyika iyi verudzi rwechihutu neverudzi rwechitutsi, uko kwakaurayisa mazana nemazana ezviuru zvevanhu.
Kana tichitarisisa nhoroondo dzepolitics dzemarudzi kunyanya muAfrica munomo, tiri kuona dzine matambudziko akawanda adzinokonzera. Tiri kuona macivil wars akawanda wanda muAfrica. So tikana muno muZimbabwe chaimo tikasazvikatsirisa paine nguva tikasatora matano kuti zvipere izvi tiri kuzviisa panjodzi yokuti tiwanike tava mumassive strife kurwisana pakati pemarudzi asi vanhu vari venyika imwe chete tikambozoona zvichiitika muRwanda.
Vatyanai Masia, vanodzidzisa public administration paUniversity of Pretoria, South Africa, vanoti vanoona kupokana kuri kuitika iko zvino mubato reMDCT kune chekuita nenyaya yemarudzi. Vanoti hazvishamise kuti mune zvematongerwo enyika vamwe vanhu vashandise nyaya yemarudzi, asi vanoti iyi haizi tsika yakanaka. Vamasiya vanoti vanhu vanogona kudzidza zvakawanda kubva munhoroondo yavaBarack Obama, avo vakambove mutungamiri weAmerica, zvisinei kuti ndeverudzi rwechitema urwo runove nevanhu vasina kunyanya kuwanda munyika iyi zvichienzaniswa nemamwe marudzi.
Tikatarisa zvakaita sekuAmerica, nyaya yaBarack Obama akasarudza nebato rake remaDemocrats kumira nemeseji yakanga ichiita transcend a racial divide or color. Vana yes we can ainge achibatanidza munhu wese ende vanhu vakamufarira vakamuvhotera. Tikatarisa mutungamiri ariko izvozvi vaTrump vakasarudza kupa message yakanga ichibata zvikurusa verudzi rechichena vanova ndo vari majority mukati meAmerica. Vakaifarira uye vakamuvhotera akawina. Naizvozvo tinoona kuti leadership ndo iri kukonzera kuti vanhu vatevere upenyu hwokusarudzana namarudzi nekuda kuita kushandisa kusiyana kwemarudzi kuti vawane support kubva ikoko.
MDCT muri kuitwa makakatano yekuti ndiani otungamira bato iri. Mushure mekufa kwevaive mutungamiri webato iri vatsvangirai, uye makakatano aya ave kukonzera mhirizhonga pakati pevatsigiri vaNelson Chamisa nevamuzvare Kupe. Vachamisa vanoti ndivo mutungamiri webato iri mushure mekudomwa neNational Council yebato iri. Asi muzvare Kupe vanoti zvakaitwa izvi hazvizi pamutemo, uye ndivo vakafanira kubata chigaro chemutungamiri webato sezvo varivo vakasarudzwa semutevedzeri wavatsvangirai paCongress yakaitwa mugore ra2014. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo, ndini Taurai Shava.